Bybit Bridge post mazano ku South African side kwakavhurwa and then ku Zimbabwe side kwakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion mayerana nemovement yevanhu because vanhu ayo havasi sure kuti chii chiri kuitika nekuti kuvhurwa kweone side kunenge kusina basa kana rimwe side rakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion yakanyanya pabedri border post.
Hapana kana vanhu vari kubva kuZimbabwe vashomanana zvavo vari kukrosa vachienda muSouth Africa.
Varipo vashomanana sekutaura kwamaita, but vashomanana vacho vanhu vane maspecial permits vakafanana nevanhu vanenge vachityira matrucks anenge akakiriwa kudhara. Vosanganisira nevanhu vanenge vaine mapermit uye vanhu vanenge vakapuwa vane maprivate vehicles and vanhu ivavo vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vatestwa COVID-19 kuti vakwanise kukrosa. Hazvisi kubatsira vazhinji zvikuru sei vari kuZimbabwe nenyaya yekuti matesting points mashoma uye vanokwanisa kubva kuZimbabwe vachiuya nenzira inofanirwa pamutemo vashoma nene. Saka vashoma vari kubatsirika. Saka vari kubatsirikana kazhinji varidzi nevakuru vemakambani makuru vanenge vari varidzi vematrack ndiwo ari kuwanikwa achibatsirwa zvakanyanya. Nevashoma vanenge vaine humbo hwekuti vatestwa vane zvekufambisa zvavo ende uwandu hwevanhu vandiri kutaura nezvavo ava hushoma tichitarisana nevanhu vanenge vachikrosa pazvinenge zvaka maboda panenge achishanda nenzi before COVID.
Sangano renyu pane zvari kumbonzwawo here kubva kuhurumende pamusoro penyaya dzekuzurwa kweboda? Pane huri kurodza makamboita navo?
Ndine urombo kuti hurumende dzenyika dzatinoshanda nadzo dzemurijini yedu yesadak neafrica but hapana zvavati vataura zvinogona kubatsira maererano nemaboda kana maboda emunharaunda yedu yesadak neafrica. Saka takaremerwa panyaya iyoyo.